Mutauri wemapurisa vaponya ati vati nyaya yekupinda mumigwagwa vanhu vachiita ruzha nedzimotikari vachirova mabhini kana kuita magungano ezvisvondo vanhu vachipemberera kupinda mugore idzva nedzimwe nzira dzinowanzoshandiswa nevanhu makore ese hadzisi kubvumidzwa nekuda kwekupararira kuri kuita COVID-19 vati vanhu havafaniri kuita dambe necovid-19 nekuti denda iri riri kuuraya vanhu muno nekune dzimwe nyika
tikuti zvisangaro zvinhu zviri pamutemo zvakasungwa nyaya yemasaakrekas hakuna nyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuita zviri pamutemo ndofunga muri kuona kuti mizuro nyika yakaita nyaya dzinoita idzo 300 yemacovid-19 positive cases iyezve vanhu vafa vari 360 tiri kuona kuti pamasvondo maviri aimatatu apera tiri kuona vanhu vari kufa zuva nezuva nenyaya yecovid-19 vanhu havasi kupfeka mamasi ukaenda mumakombi vanhu havapfeki mamasi vanhu havasi kuita social distance
asi vamwe vakaita saamai Eva Nice Dube vanoti vange vatenga mafirecrackers uye vachashandisa pamba pavo nemhuri yavo mwana wavo Evidence audza Studio 7 kuti akamirira kupemberera gore idzva nhasi
tatengerwa mafaero saka tichamapitisira pamba pedu tichitenderera gore idzva
asi vamwe vakaita savasalatio tsoka vanoti vaterera kurudziro yemapurisa uye vasiyana nezvekutenga mafirecrackers
indandato ndaida kutopinda mutauni kuti ndinotenga but tazosangana nestatement yakabudiswa nemapurisa vachiti zvose izvo zvavachazvibvumiri saka handimutoona mari yandakabata handichatokwanisi kutonotengera vana mafirecrackers saka taakutodzokera tongonogarawo totevedzera zviri kudawo vakuru vemutemo
vamwe vedzisvondo vanoti danho ratorwa nemapurisa rakakosha chose zvikuru mukudzivirira covid-19 munyori mukuru musangano rezimbabwe council of churches reverend kenneth mutata vati vanhu vanokwanisa kunamata vari kudzimba kana pamadande mutande vachidzivirira kupararira kwecovid-19
mazuva apfuura taona vanhu vakawanda vachikanganiswa nechigwere vazhinji vachifa saka any precaution ingabatsira kuti kupfuurira mberi kwechigwere ichi kubatiwe chinhu chinofanira kuti chigamuchigwe nemunhu wese
mukuru weDestiny Network Bishop Anselmo Magaya vati vanoona sekuti chigaro chaitwa nemapurisa chinopokana nemutemo wakamboburitswa nehurumende unobvumidza kuti vedzisvondo vaungane vari muhwandu hwakatarwa nehurumende vatiwo vanoshushikana kuti vedzisvondo vanoomeserwa asi vezvematongerwo enyika vachibvumidzwa kuita madiro aJorgina
saka kubhana maall night of prayer zviri indiscriminate kana kuti zvisinei nekuti uwandu hwavanhu hwakaita sei ndinoona kunge zvisiri consistent nestatement dzatakambopuwa kwokutanga naizvozvo ndinofunga kuti kana vanhu vachisangana muwandu huri nani hapana chakaipa kuti vanhu vasangane vachinamata izvozvi pane misangano imwe yanga iripo vana monzora vakaita makongresi avo havanga vari 1000 taitonzwa chaunga chaicho chaicho chachakatokura iwa munangagwa vakatoitawo chirale chavo chakatosimba chinopfuura manhamba iwayaya saka tetu taakuzoziva kuti sei zvichiita kunge apo panoita kunge panosunungurwa pamwe pasingasunungurwi
asi Bishop Magaya vakurudzira vedzisvondo kuti vasangane vari muuwandu hunodiwa pamutemo pamwe nekuteedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 vanyati vati vanhu havafaniri kuudzwa zvekuita nemapurisa kana nehurumende vachiti vanofanira kuzvichengetedza pachavo vega vanyati vatiwo vasikana vakawanda vakabatwa chibharo munzvimbo zhinji munyika mumagungano akaitwa zviri kunze kwemutemo pakisimusi neboxing day vati mapurisa asunga vanhu vane chitsama uye ari kuongorora dzimwe nyaya dzacho zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rese kupemberera gore idzva ra2021 asi gore rino munyika zhinji pasi rese mhemberero idzi hadzisi kuzoitwa semakore ese nekuda kwedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.